Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havasi kuzorangarira nhengo dzebato ravo chete asi kuti vanokoshesa hondo yechimurenga nevakafira Zimbabwe vachiti basa ravo seMDC kusadzikisa zvakaenderwa kuhondo.
Isu harisi kurangarira magambo akafanana naMorgan Tsvangirai chete, tiri kurangarira magambo ese enyika kubvira magambo edu ana Josiah Tongogara, vana Herbert Woodchurch Tipoy, vana Joshua Nkomo, vana Dimiso Dhavengwa, vana Lukawati Masuku, vese vatinorangaranga strago yatirikuita yatinoti democratic struggle iri kuenderera mberi nekuda kupfuudza mberi chirongwa nedonzo zvanga zvaitwa nevarume vakaenda kurwira hondo yenyika inei. Saka isu tinokoshesa hondo yechimurenga ende tinofungidzira kuti basa redu seMDC nderekupedzisa kana kuita kufuudza unfinished business yeliberation struggle yakarwirwa.
VaTamborinyoka vanotiwo bato ravo rinokoshesa kuti Zimbabwe yakauya mushure mekudeuka kweropa. VaTamborinyoka vatiwo apo nyika iri kurangarira magamba akafira rusununguko rwenyika, vanorangarirawo nhengo dzebato ravo dzakafira kuti nyika ive neutongi hwejekerere vakaita samushakabvu Morgan Tsvangirai nevamwe.
Tiri pati norangana nekurespekta zvikuru hondo yakarwiwa munyika muno nenyaya iyi. Tinokoshesa nyaya yekuti nyika ino hane nguva yanje asi yakauya ropa radeuka. Saka torangana magamba enyika tichirangara zvakare magamba edu edemocratic struggle akafanana naMorgan Tsvangirai.
Asi vaTamborinyoka vanoti bato ravo harisi kuenda kumhemberero dzenyika vachiti parakamboenda riri muhurumende yemubatanidzwa nhengo dzebato ravo hadzina kuremekedzwa.
Uko kunonetsa patakabvenge tiri muhurumende yemubatanidzwa takamboenda ikoko tikanotanganiswa tikadzingwa vaTsvangirai vakapinda basa kuti vapuwepo kugara chaipo. Saka haiwa tinenge tiri kwatiri ikoko tichingorespekta magamba ufanira kunge uri pa makuva pacho chaipo kuti warespekta. Asi tichatsvaga mumwe mukana pakati apa pasiri pazuva ratikaitandwa kuti tiende tinokumikidza nekuticherekedza.
Mumashoko avo pazuva remagamba vachamisa vatiwo kwavari munhu wese igamba sezvo vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma pasina mafuta edzimotikari, mvura yakachena, kushayikwa kwemagetsi nemamwewo matambudziko. Vachamisa vatiwo zvinorwadza kuti vakarwira rusununguko nhasi vari kutambura vasina rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende. Vatiwo varume nevakadzi vakarwira nyika ino vaive negwara rakanaka ramangwana ravo asi shuviro yavo yakavhiringwa nevanhu vanotungamidza zvido zvavo chete nechinangwa chekuda kuti ivo chete vave vapfumi. Vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti Zimbabwe iyo yaive dura reAfrica ndiyo yava kupemha chikafu nhasi zvinova zvinhu zvinopesana nezvakarwirwa hondo yorusununguko. Mhemberero dzezuva remagamba gore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.